Nengo dzava chidiki izi dzinoti dzichamira semusambangwena kudzivirira mahofisi kuti asatorwe neMDCT yamuzvare kupe vachiti mahofisi ari maoko evechidiki pari zvino. Mukuru wevechidiki mudunhu diki rechinoi vaRichard Vitirinyu vanoti kunyange mahofisi ari maoko evechidiki vari kubvumira nhengo dzose dzaiva nezvigaro mugore ra2014 kupinda pamahofisi zvisinei kuti dziri kuMDC Alliance here kana kuti kuMDCT.
Ngapinde muhofisi hatina problem naye, but vavo vasiri va2014 panapa tatino as youth isi takatora chinhu ichi tikati tadeclare pana kuti tatora as youth 2014 structure, so pano ndopatiri hatina watadzinganisa. Asi kana kuri kutya kwavo, since tawataurirwa kuti isisu va2014 ofisi yakavhurwa, varambidze kupinda.
VaVitirinyu vanoti vave kurinda mahofisi avo masikati nemanheru kuti asatorwe, uye vachaongorora munhu wese achapinda pamahofisi aya kuti anokodzera here kana kuti kwete. Vanoti vanhu vari kubvumirwa kupinda pamahofisi inhengo dzaive mumusangano kubva mugore ra2014 zvichidzokera kumashure sezvakatarwa nedare reSupreme Court.
Tiri kuchengetedza ofisi yedu yemusangano. Tinewo siku pungwere tinenge tiri pano kusvika mangwana kuseni, totodya pano tigara pano.
Asi mukuru weMDCT mudunhu reMashonaland and West vaGift Konjana vanoti vadzingwa pamahofisi kunyange vanga vachida kuita basa remusangano wavo. VaKonjana vanoti MDC Alliance ibato remhirizhonga sezvo vechidiki ava vanga voda kuvarova ivo ndokubva pamahofisi vakatsvaga kumwe kwekuitira musangano wavo wekugadzirira kongresi yavo mwedzi uno.
Isusu we are being lenient navo, tiri kutoti isusu tanga tichiona kuti tingoshandisa zvatinga kuita vesikeshen yemadelegati yetu kuthe extraordinary congress toenda zvedu tichaanda pahofisi pedu tovasiyira because hatitanga neformalization order chete dzatanga tichida kuita. But ivo sevari vanhu vari vevhaiolensi havabva vatanga kunhirina kumobilisa for attack saka hatangotega ibabo tinoitira elsewhere.
VaKonjana vanoti vachazeya zvaitika nhasi kumahofisi avo vasati vatora matano. MDC Alliance neMDCT dzakambonetsa nawo kuHarare neBulawayo pamusoro pemahofisi ebato iri vechidiki vakazopedzisira votora mahofisi aya vachiti vanhu vataurirane mubato. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.